dambudziko rakanyanya kukura pane inonguva nderekuti vanhu vakuvara nenzara, hakuna chikafu, mvura haina kunazonaya zvakanaka. Kune avo vamwe vanowanzorarama nekurima mumarutivi erukova, chikafu chavo chakayeridzwa nemarukova aya, havana chekubata. Ndo vamwe varikutongotarisirwa kuti vangangowanawo zvekudya. So pari zvino hakuna mvura, mbesa dzese dzakaoma, kuri kupisa zvakanyanyisa.
Vanhu vangani vakatarisana nedambudziko ramuri kutaura iri vakarembera?
Panhamba yevanhu vari kuda kubatsirwa pachirungu tingangoti i36,000 people, iri constituency yese zvayo, nekuti vanhu vakaomerwa pari zvino. Ndingangoti chikafu chinogona ngechikwana pamhuri inenge iine mudzimai nomwana nomurume, vanhu vatatu ava, tingangoti pamwedzi vanoshandisa 20 kg yehupfu kuti vakwanise kunge vachibika, nekuti vanhu vanorarama nekudya sadza.
Muri kutaura nezvekuti hakuna kunaya, kune drought mudunhu menyu, asi tiri kuona kuti vanhu havasati vatanga kudya zviri mumunda. Muri kutaura here kuti drought iri rakakanganisa gohwo regore rapera?
Pari zvino tingati drought ihongo yakanganisa mararamiro evanhu, nekuda kwekuti pari zvino vanhu dai vaakudya mananga, dai vaakudya mapudzi, dai vachidya chibage, chinyoro, chinoita kuti vave vanokwanisa kubatsirikana. Nokuti mararamiro evanhu mumbire havazi malarge scale farmers panyaya yemukohwo wavo, zvavanenge vakohwa zvinonovasvitsawo mune mumwe mwaka. Saka pari zvino dai vanhu vangari kutodya zvandataura izvi. Saka ndo tiri kuti drought iyi yakanganisa zvikurusa kuti vanhu dai vari pane chimwe chinhano chekunge vari kudyawo zvimwe zvirimwa zvavo.
Tiri kuonawo zvakare WFP iri kupa chikafu kuvanhu. Havasi kukwanisawo here kunge vachipinda mudunhu menyu, kana kuti vanhu vemudunhu menyu vari kusiyiwa muchirongwa ichi?
Pari zvino hapana maorganizations ati amboundza chikafu kuti vape chikafu munharaunda, asi pajurujena muri muward 3 vanhu vakapiwa hupfu nehurumende, asi hupfu hwacho yakanga iri ma20 kgs ari 15 achinzi azopiwa vanhu pahousehold yoga yoga. Asi munoona kuti mujurujena mune vanhu 100 plus, kozoti vakwegura vanenge vari more than 15. Saka mapiro akazenga akuitwa hupfu uyu vakanga vakuti ngatichipa yavakwegura. So vakazopedzisira vanhu vaakupiwa ma20 kg vanhu vachigovana vari vaviri, zvoreva kuti 10 kg pane vanenge vakwegura.
Ko madzishe emudunhu menyu pamwewo nehurumende vari kuti nedambudziko iri?
Madzishe vanenge vachitonetsekanawo, nekuti zvinozoitika ndezvekuti vanhu vanenge vaakutoendawo kune madzishe vachiita sei vachinopotera nekuti vatsvage rubatsiro. Asi dzimwe dzenguva madzishe anosvikawo pakuremerwa.
Ivo vagari vari kuti nezviri kuitika izvi, tichiona kuti vanenge vachitarisira rubatsiro kana vasvika panguva yakaoma saizvozvi?
Vanhu vemunharaunda yembire vari kutoshushikana nenyaya yechikafu ichi, kuti hakuna chikafu chiri kuwanika, uye pese panenge pari kuda kuitwa madistribution azvakafanana nembeu nezvimwe zvakadaro, panozopedzisira paakupinda mapato akafanana nefazi vachizoda kuvhiringidza kupiwa kwevanhu kwavanenge vachiita zvinhu izvi. Ivo vacho ndo vanezenge vaakutotora zvinhu. Saka vanhu vari kuchema pari zvino, nekuti bhakiti rimwe chete rechibage riri kutengeswa $12 kusvika ku$15.
Ko pari zvino vanhu vari kumborarama sei vakarembera?
Pari zvino vanhu vari kutambudzika. Mararamiro avari kuita, vaakutoita butter trade, vamwe kwakuchichinjana nembudzi munhopiwo kana riri bhageti rechibage, kana kuti kwakuchinjana nehembe, anenge aine hembe uri kana zvibhutsu munhopiwawo chibage. Vanhu vaakutoita zvekutosunza.
Zvichemo izvozvi mati mazvisvitsa here kune mumiriri wedunhu renyu pamwe nemapazi anoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu?
Hongu zvichemo izvi zvinosvitswa, tine mamwe magroups atinawo anenge aine vanhu vose vane mapato kugariswa kwakanaka zvevanhu, vanenge vari mawhatsapp group munoitwa madiscussions akadai. Asi chinonyanya kuzoshamisa ndechekuti vacho vanenge vari vatungamiriri vedu avazowanika vachizotipawo kana feedback yekuti zvinhu zvakamera sei.